vanhu vange vachiuya vari vashoma asi kunyoreswa kwavo kuti vagokwanisa kuvhota kwazotanga nguva dzekuma 9 mangwanani pamahofisi eZimbabwe Electoral Commission muBulawayo sezvo vashandi vezeki vambotanga nekuona kuti muchina wavo unoshanda zvakanaka here. Kunyange hazvo muchina uyu wange uchishanda zvakanaka wange uchimbotadza kuita zvimwe zvaunotarisirwa kuita zvakadai sekukwanisa kuburisa mazita enzvimbo dzekuti vanhu vanyoresa vanokwanisa kuzotarisa kuti mazita avo akanyorwa zvechokwadi here kuti vagokwanisa kuvhota kana kuti polling center muchirungu. Munhu atanga kunyoreswa pahofisi yeBulawayo District vaAbel Ncube vati vafara kuti vakwanisa kunyoresa asi vange vachinyunyuta kuti izvi zvakatorera nguva izvo zvatsigirwawo navaweston Dumba avo vaita munhu wechipiri kunyoresa.
Nyaya iripo ndeyekuti process iyi iri right but chiri kunetsa ndechekuti vari kunonoka because ndauya pano kuseni its almost an hour and a half ndiri pano vachizama kurectify mamistakes avari kuwana ari pamamachines avo.
Vadumba vati kunyange hazvo zvingaive zvinotora nguva zvakakosha kuti vanhu vose vanokodzera munyika vave vanonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Vadumba vatiwo maonero avo ndeyekuti veruzhinji havasati vave neruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Information iyi vanhu vazhinji havasati vava kunyatsoiziva zvinoda kuti at least zviiswa mumapepa zvoiswa mumaredhiyo nesuwo tauya kuzoregista toendawo tinotaurirwa hama neshamwari kuti ndo zviri kuitika through mawhatsapp edu especially mawhatsapp I think within a week or so people will be knowing kuti vanhu vari pasi vanofanira kuexercisa their constitutional right vanofanira kuva nesei kuvatungamiriri vavachadai kuwanikwa nekuketa nokuti tikarega kuita decision yacho ipapa tikaitirwa decision nevamwe vanhu.
Mumwe zvemugari wemuBulawayo vaAustin Moyo avo vanogara mumusha weveruzhinji weCaldwell Park vaudza Studio 7 kuti vange vachiteera nyaya yekunyoreswa kwevanhu kuti vagokwanisa kuvhota saka vaona zvakakosha kuti vauyewo kuzonyoresa.
All along ndandichiteera zviri kubuda kumapepanhau nenyaya dzokunyorisa kuvhota ndauya kumadistrict offices ezeki kuzochekawo ndikawana vavhura ini hazvina kunditorera time ndikanyorisa zvikandifadza stereki asi vanofanira kuimprova kulight ndoona kuti imba yavari kutora vanoneseka nelight.
Chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chakaparurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe svondo rapera muHarare asi nekuda kwekuti pari zvino michina yekunyoresa ichiri mishoma kunyoreswa uku kuri kungoitwa panzvimbo shoma kunyanya pane mahofisi ezek mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Pari zvino pamahofisi ezek ari kumahombekombe kweguta kwakadziva kumadokero ndipo pari kunyoreswa vanhu vari pasi peBulawayo District pamwe neveUmuguza District. Mukuru anoona nezvesarudzo muBulawayo amai Stembiso Kupe vabvuma kuti muchina wavo wambovanetsa asi vati vari kufara nemafambiro aita chirongwa pakutanga kunyoreswa kwevanhu nhasi.
Tatanga zvakanaka. Yes, we had teething problems but up to now I think we are clear. Tatotanga kuregista vanhu. Tambudziko ratamboaita nderekuti tashayiwa polling station yedu mumeshini medu. Tinayo polling station iyoyo asi mumeshini yaramba kubuda saka tatomunyora tikabva tamutaurira kuti kana wauya kuzonocheka zita rako kuinspection uchaenda kunzvimbo yakati because tiri kuziva kuti tinenge tatogadzira tatovaisa munzvimbo yavo yakanaka.
Amai Kupe vati hofisi yavo yeBulawayo yakanzi ichapiwa michina 111 chete uye vachave nenzvimbo dzinopfuura 400 dzavachange vachinyoresa vanhu.
PoBulawayo currently we've got 420 because tine 400 are static tozoita awa takatsvaga nzvimbo dzinenge dziri concentrated nevanhu vakawandisa like egodini like erenkini tiri kuda kuisa katent ipapo kuti vanhu vanosvera vachitengesa ipapo vanhu vanosvera vachitengesa paigodhini vanodzika paigodhini vanogona kuregista ipapo.
Vezeki vanoti chirongwa chekunyoresa vanhu chichasimudzirwa zvakasimba kana vawana mimwe michina iyo vakati vanotarisira kuwana pakati pemwedzi unouya. Kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota unofanirwa kuve uri chizvarwa chemuZimbabwe china makore 17 kana kupfuura uye unofanirwa kuve nechitupa cherata kana cheplastic chine mufananidzo wechiso chako kana wogwaro rekufambisa richiri kushanda. Rezinesi yekutyaira motokari haikwanisi kushandiswa pakunyoresa kuvhota. munhu unozodawo gwaro rinoratidza paunogara, ingave tsamba yemvura iri muzita rako kana gwaro raunonyora rosainwa naCommissioner of Oats, sabhuku kana mumwe munhu akadaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shala.